uto nyonyota ne practice tikuona yakufarirwa ne vatinoshandira kwenguva yafura itaona vachiedza nepavanokwanisa kana kutochinja mutemo chaiko kuti vapiwe mvumo yokukezhalaizwa kana kuti kuchinja vashandi vavanodiva even vasa racho riripo vachipiwa mukanwa yokuti kana vanhu vamiswa mavasa vanenge vasina kodzero rokudzorerwa kana basa rapo riripo vari kutovatsirana nevari kuhurumende sezvamunoziva kuti vakawanda vari kuhurumende ndivo vavaridzi vemakambani saka inyaya yakunesa muZimbabwe.
Imi sesangano reZCTU zvii zvamuri kuitawo kurwisana nedambudziko irori?
Pandasangana ku negotiating forum iyo yange ichigadzira TNF platform iyo yange ichigadzira labor law reform process takaisa proposal yekuti mushandi haafaniri kuva ari casual worker kwenguva yakarevesa. Takati panofanira kuva nematerms emacontract ane limit kuti munhu kana asisaina contract yevasa riripo haafaniri kusaina ogara achingosaina as a contract a casual employee kusvika makumi mairi emakore. Ndizvo ndikuona zvichikuitika.
Dambudziko iri rakakura zvakadii muZimbabwe?
Iyo zvino vanoti hanzi kana tasangana nematambudziko akati wandei semakambani kuti timaintaine makambani aripo asavhare iyeye kupedzisira ngadiredzo sei mitemo. Saka tiri kuona kuti itambudziko risingawaniki ikufuti chete, rinowanika kumaindustry ese.